She know me when them roll chete. That's it again, yeah. Escobar, that is birthday bashi. Kwai pisa, kutaka na makinachi. Kwanga kwaka simba kote tutanzi tokwashi. Bekwangu wakati uyu manu don't touch. Ama dineni, naganzo voti mafia. Tunashikane we mukufa. Ayu wanda tamirwa ini kubatika na jenyu mufunge 19. Dot 10, 90. Kuna mari wakandi bachi poini. Dot 10, 90. Mafanzi akanga ariko indati dot 10, 90. Kuba imbi wakanga variko ini dot 10, 90. Kumafanzi akanga ariko nekuti ashina kuita 31 Oktoba getoro sera iko choma vavengi vakada kumbonditsoma asi kumangoma ndiri mukoma kumakona bazuka makasimbisa beri musazondipuka kuperforma zvekuda kutono wina njuka kana winza gia anga akakwidza ende futi svikiribidira skelebu vakauya nemagetsi ungati skelebu ndakanzwa kuteresi vakuti svikiribidizvangu vachijambisa zvemufirimu ndakanzwa voti mafia nosvikane wemukufa aiwa ndatamirwa ini kubatikana zvenyu mufunge 19 dot 10, 90 dot 10, 90 kuna mwari vakandipa chipoini dot 10, 90 dot 10, 90 kumafanzi akanga ariko ingati dot 10, 90 dot 10, 90 kuvaimbi vakanga variko ini dot 10, 90 dot 10, 90 kumafanzi akanga ariko kune vaiti ndakamuka tembo mani asi vakationa tiri tesena mukari paibiza pastage nanati o pakazouyawo masoja nekoloso vamwe vakati ngwere iri kumbiko ndakaida napostage aiwaisipo yakaramba ikata ndizimenimo ndiri wove uri kuita kunge sauro Master H to the future Ene ngoma zako dzafamba kunge kambucha Kabena kabida unovateta Chitungwiza chaka simba kuchazoyeta Sando kuna jam master Spitfire iwa indi nova trusta MC Banzo na MC Mashasha Euda tifta kungoma towa plaster Itakanzo voti mafia Sinoshikane we mukufa Ayu wanda tamirwa ini kubatika na jenyu mufunge 19 Dot 10, 90, dot 10, 90 Namari wakandi bachi poini dot 10, 90, dot 10, 90 Kumafanzi akanga ariko ingati dot 10, 90, dot 10, 90 Kuba imbi wakanga variko ini dot 10, 90, dot 10, 90 Kumafanzi akanga ariko Yeah,